masonda adarika mumwe mudzidziri we Citizens Coalition for Change vambonene ncube avo vakanga vava nemakore makumi matatu nemashanu ekuberekwa vakafa vachangosvika pachipatara mushure mekunge vabayiwa rutatu nevanofungidzirwa kuti ndevechidiki vezanupf avo vakavhiringidza musangano vavachamisa nenhengo dzavo kukwekwe musha wenhengo yecitizens coalition for change vari kanzura weward 8 kupindura mudunhu remashonar and central vaoswe chambare vakapiswa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf mumwe wevarume vanochengetedza pamusha pevaimbo vemumiriri weharare east mudare reparamende vari mumwe wevatevedzeri vemutungamiri webato retriplec vatendai biti akarohwa zvakaipisisa nekukuwadzwa nevarume vana vanofungidzirwa kuti ndevezanupf mumatunhu akasiyana-siyana nhengo dzebato rinopikisa iri dzinonzi dziri kushungurudzwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanupf kana dzakawanikwa dzakapfeka nhumbi dzebato radzo kana nhumbi dzeruvara rweyero mapurisa naiwo haanzi kusiyiwa munyaya iyi sezvo ari kupomerwa mhosva yekutarisa rutivi panoshungurudzwa nhengo dzecitizens coalition for change kana kutarisa kuti munhu abuda mumba mani pakubvumidza kana kurambidza kuitwa kwemisangano yezvematongerwo enyika mapato akaita sezanupf nemdct inotungamirwa navadouglas monzora anonzi ari kuita misangano pasina kukanganiswa kana kurambidzwa nemapurisa nemugovera mapurisa akarambidza nhengo dzetriplec kuita musangano wadzo wekutsvaga rutsigiro munhandare yerudhaka kumarondera kunyange hazvo dare rakanga rapa mvumo yekuti musangano uyu uenderere mberi asi zanupf yakaita musangano wayo kukaroi zvisina kukanganiswa muzvarefa dzaimahere avo vanova mutauriri wetriplec vakaudza studio 7 parunhare vari muharare kuti zanupf iri kuita zvemhirizhonga mushure mekuona kuti mhomho yevana vezimbabwe yave kutiza nebato rinotungamirwa navanelson chamisa
tiri kuzviona tose kuti vose vezanupf vari kutotya vari kutodedera vakutoshandisa mhirizhonga neviolence nemapurisa kuti vaedze kumisa chitima chetriplec chakadai kuuya
masvondo mashoma apfuura sangano rezimbabwe human rights ngo forum rakaburitsa gwaro rinoshoropodza zvakasimba mhirizhonga yezvematongerwo enyika iyi dzichiti nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nesarudzo sangano iri rakati rakanga raona nyaya dzemhirizhonga dzaisvika 112 dzaive dzakarongwa nevezvevatongerwo enyika pamwe nekushungurudzwa uye kusungwa zvisina tsarukano nemapurisa kwevanopikisa vamwe vevave kuyeuchidzwa mhirizhonga nezvakamboitika kwavari ndevamwe vevaimbo vemuupoteri pakamba ivapoteri yedhuku refugee camp iri mubotswana vanhu ava vakadzoserwa kumusha nechisimba pakati pemakore 2018 ne2021 mushure mekunge sangano reunited nations high commissioner for refugees kana kuti unhcr rakabatana nedzihurumende dzezimbabwe nebotswana vabvumirana kuti zvinhu zvagadzikana munyika vaweston tv avo vanozivikanwa nerekuti panonetsa mune zvematongerwo enyika ndemumwe wevanhu vaimbo vemuupoteri uye vaudza studio 7 vari panhare kwamutare kuti vave kufunga kutsigira bato ravo retriplec muchihwande nekutya kurwiswa sezvo vasisina kwekutizira kana zvaipa
nekuti hakuna kune protection yacho ukaita fu ekidzim uchiti unozotiza ka you won't be accepted zvounonga uchifunga kuti unonowana refugee somewhere kana kuti kungofunga zvekuti ndiwada kuita futi refugee here futi ende tichitarisa nemakore atakagara tisina durable solution muchirefugee chacho tongozonzi chiendai kumusha mati hakusati kwanaka munonzi kwanaka but izvizvi vanhu vari kutorai kufunga
mumwe waimbo muupoteri pamuzinda wedhuku refugee camp uyo ada kudomwa nerekuti amaigura jena chete anoti mhirizhonga iri kuitika munyika inotyisa zvikuru
ini semunhu akanga achigara munzvimbo yedhuki rakureva kuti 2023 kunenge kwakato
asi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwani vaudza studio 7 parunare vari muharare kuti bato ravo hariiti zvemangoromera
mutungamiriri wezanupf vamunangagwa neutungamiriri hwese hwemusangano vakatiparura ivo kuti hakutenderwi mhirizhonga zvekare hakuna nhengo yemusangano inotenderwa kuita mhirizhonga at any level
vachipindura mubvunzo wanga wabvunzwa nemukuru webato remdct mudare resenate vadouglas monzora munguva pfupi yapfuura gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vakati mapurisa achaita zvese zvaanogona mukusunga nekutonga vose vachawanikwa vachiita zvemberi zvishongo zvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.